Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro Gunyana 5 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vana chiremba vanotanga vaenda kana vachinge vazorambidzwa zvipano zvetu paapplication, asi vachatanga vaenda. Asi kana vakarambidzwa, legal team iri ready to take application anytime.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kushishikana nemashoko ekuti mutedzeri wasachigaro waro vaJob Sikala vari kurwara vari mujeri rechikurubhi.
Kazhinji zvinowanzoonekwa pachirwere chebhiisit ndechekuti vana vanokwanisa kupisa muviri kana kukwira tembricha zviya zvavanenge vachiti hazvinzwisiki. Zvimwe napo panenge pasitorina kana flu.
Vana vanoda kusvika mazana manomwe vafa nechirwere chegwirikwiti icho chiri kupararira munyika yose. Vana vechikoro vakawanda vadzoserwa kumba nhasi musi wekuvhurwa kwezvikoro sezvo vanga vasina kubhadhara mari dzechikoro idzo dzave kudiwa mune zvimwe zvikoro zvakawanda dziri mumadhora ekuAmerica pane chimwe chidimbu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta emumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala veCitizens Coalition for Change avo vari kurwara vari kujeri rechikurubhi muHarare anoti ari kumhanya mhanya kuona kuti vaonekwa nana chiremba wavo zvichitevera mashoko avakatambira nezuro ekuti vairutsa uye vainge vasinganzwe zvakanaka. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Nezuro veZimbabwe Prisons and Correctional Service vakaudza mhuri yavaSikala kuti vainge vasiri kunzwa zvakanaka kujeri rechikurubhi uye vaifanira kuuya nachiremba wavo kuti azovaongorora. Asi rimwe remagweta avo vaFred Masariravhu vaudza Studio 7 kuti vaSikala vange vasati vaonekwana nachiremba wavo pataenda pamhepo sezvo vange vaenda kudare pane imwe nyaya yavari kupomerwa.
Pana ana chiremba vataurwa navo vari kufanira kunge vachienda vachinovaona kuti vanovanhu vekuprizon. Asi zvane zuro vaimborafa nemanesi vekuchikurubhuko, but pane urongwa hwaitwa kuti pave neanana chiremba vanoenda ukoko. Hatitatanzwa kuti vana chiremba vazotikwanisa kuvaona here.
Rimwewo remagweta avo vaDark Coltart vatsinhira izvi vachiti vashaya vaSikala kuchikurubhi apo vaenda vachida kuona kuti vaonekwa nachiremba here. Pakarwara vaSikala vari mujeri nguva pfupi yapfuura, chiremba wavo akarambidzwa kuvaona achinzi aifanira kutanga apiwa mvumo nedare redzimhosva. VaMasarirevhu vaudza Studio 7 kuti chiremba wavaSikala anotarisirwa kuvaona kuchikurubhi nhasi kana mangwana. Vakamirira kuenda kudare kana akarambidzwa kuvaona.
Vana chiremba vanotanga vaenda kana vachinge vazorambidzwa zvipano zvetu paapplication, asi vachatanga vaenda. Asi kana vakarambidzwa, legal team iri ready to take application anytime. Saka togadzirira mapepa indizenje kuti vanenge vacharamba vachavarambidza kuti vaonekwe nachiremba.
Mutauriri webato reCCC Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti havatarisiri kuti veZimbabwe Prisons and Correctional Services vacharambidza chiremba kuona vaSikala sezvo vari ivo vakakoka mhuri yavo kuti uye nachiremba wavo.
Kana tichizotarisira kuti vekujeri vavo vazotinesa kuti vaSikala vaone chiremba wavo. Saka zvese zviri kuitwa pamwe chete tiri kutaura nevekujeri uye mhanyamhanya kumatare kuitira kuti paitike court order. Court order sezvamunoziva inogona kutora kuva isitu kuti aiwa ngavakunze kuone ikwe vasatai pasiria.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZimbabwe Prisons and Correctional Services sezvo mutauri wavo Superintendent Mayor Kanyezi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Muzvare Mahere navamasarire vauza Studio 7 kuti vasikala vari kurwara nemudumbu nekushaya simba uye vari kutadza kufamba zvakanaka. Vasikala vasvitsa mazuva makumi masere nematatu vari mutirongo zvichitevera kusungwa kwavo nevamwe gumi nevashanu vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime muna Chivabvu vari kuramba mhosva iyi. Zvichakadai, dare rati vasikala vachatanga kutongwa musi wa14 mwedzi uno pane imwe nyaya yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuita mhirizhonga muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bazi rezveutano razivisa padande mutandiraro reTwitter kuti kusvika nezuro vana mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 698 vange vafa nechirwere chegwirigwiti kubva zvachakatanga kupararira muna Kubvumbi. Vana zviuru zvitanhatu nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 6291 vabatwa nechirwere ichi panguva iyi. Sangano reUNICEF rinotiwo riri kushishikana zvikuru nezvataurwa nebazi rezveutano izvi richiti richabatsira kubaisa vana nhomba. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti vari kushishikana nekufa kwevana vasati vabayiwa nhomba yekudzivirira gwirikwiti. VaMujiri vanoti vashandi vemubazi ravo vakagadzirira kunobaya nhomba yekudzivirira gwirikwiti kunyange zvichireva kuti vachabaya vana usiku kune avo vasingade kuonekwa vachizviita nekuda kwezvitendero zvavo.
Bazi rekwetano nekurehwa kwevana ragara izvo richitaura kuti vanhu vakasungunuka kuti vauye kuzotiona uye kuti vana vabayiwe nenguva dzavakafanira kunge vachiuya. Takagadzirira kunyange vakati masikati, kunyange vakati usiku, isusu bazi reutano takangogadzirira kuti tidi vana vabayiwe.
Izvi zvatsinirwa nemukuru munyaya dzezveutano mudunhu reMashonaland and West Dr. Gift Masocha.
Tiri kukurudzira ana mai kuti ngatiende tinobayisa vana vedu tivadzivirire against gwirikwiti. Iprogramu yakatanga musi wa29 August ichipera musi wa10 September.
Dunhu reManicaland ndiro rine vana vakawanda vakafa vanosvika mazana matatu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 347 richiteverwa neMashonaland West rine vana zana nemakumi mana nemumwe chete kana kuti 141. Mamwe matunhu ane vana vari kufa zvakanyanya anosanganisira Mashonaland East ine vana makumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 92, Midlands ine vana makumi matanhatu kana kuti 60, nemasvingo ine vana makumi mana nevana kana kuti 44. Pane yekuti vezvisvondo dzechipostori havasi kubayisa vana vavo nhomba, vaMujiri vanoti vari kutaurirana nevakuru vezvisvondo ava.
Izvo zvagara zviringoripo, nhaurirano yagara ingoripo, asi kuti pose panoita chirwere chinenge chasimuka kudai pane pane kodzero yefuti kuti munoenda muchinovaona muchivadzidzisa vachionekwa. Saka ndo zviri kuita even vakuru vedandika maprovincial medical directors nematis medical officers madhishe wedu masabhuku varivo kumamusha vachivadzidzisawo kune zvinoko zvasei kuti vana vange vachibayiwa.
Mumwe chiremba Dr. Enoch Mahida vanoti
kazhinji zvinowanzoonekwa pachirwere chegwirikwiti ndechekuti vana vanokwanisa kupisa muviri kana kukwira temperature zviya zvavanenge vachiti hazvinzwisiki. Dzimwe napo panenge pasitorina kana flu kana kuti zvokwanisa kubatana neflu, asi kupisa muviri kuya koramba kuchienderera uye kopoitavo rush inenge iri paganda romwana, inenge iri pamuviri, dzimwe nambo inenge ichionekwa kumeso nomuviri wacho wose. Imwe inokwanisa kunge ichibuda vaine tumaronda mumuromo.
Nekuda kwehuwandu hwevana vari kubatwa nekufa negwirikwiti, hurumende yakaita urongwa hwekubaya nhomba vana kubva musi wa29 Nyamavhuvhu kusvika musi wa10 Gunyana gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
nengo mbiri dzebato remutwakazi Republic Party kusanganisirawo mwana mudiki dzasungwa Bulawayo nhasi dzichipomerwa mhosva yekuratidzira zvisina mvumo nemapurisa. Nengo idzi dzange dzichiratidzira kusafara kwadzo nekuendeswa kujeri rechikurubhi kuHarare kwakaitwa dzimwe nengo dzebato iri dzakasungwa muBulawayo. Vana vechikoro vakawanda munyika vadzoserwa kumba musi wekuvhurwa kwezvikoro nhasi sezvo vanga vasina kubhadhara mari dzechikoro idzo dzave kudiwa muzvikoro zvakawanda dziri madhora ekuAmerica pane chimwe chidimbu. Vakuru vezvikoro vanoti havangabhadharise nemadhora emunyika sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vabereki vakaita sava Oscar Makova vane vana vari pazvikoro zvakaita seGokomere High, Pamshana High, Mutendi nezvimwe vanoti vana vavo havana kudarika pagedhi rechikoro sezvo vabva vangodzoserwa kumba.
Mari yokubhadhara vana vechikoro haisi kuwanika nokuti vabereki vazhinji vari kupuhwa maRTGS, saka mari yekunze maUS dollar ari kunetsa vabereki vazhinji zvokuti vazhinji vatadza kubhadhara mari idzi maererano kuti mari iyi haisi kuwanika. Zvikoro zvizhinji zvanga zvichida kuti mubudise marisitsi ekutaridza kuti makabhadhara fees yose yakakwana kuti mwana apinde kuti andodzidza. Vanga vachinzi vadzokere vandotsvaga mari kuti vavoye vabhadhare pachikoro.
Zvimwe zvikoro zvine mabhodha zviri kuda mari inosvika $200 ekuAmerica kana kuti $200. Pamusoro pazvo zvikoro izvi zviri kuda rimwe zana nemakumi mashanu remadhora richibhadharwa nemari yemunyika asi nemutengo wemadhora wepamusika wemubhanga kana kuti bank rate. Zvimwe zvikoro zvakazvimiririra kana kuti maprivate schools zvinopinda vana veshoroma zvakaita seKyle College Junior School pamwe nana Riverton zviri kubhadharisa nemadhora ekuAmerica chete, dzimwe nguva mari yacho ichidarika chiuru chemadhora kana kuti $1,000 pakotoro. Vamwe vabereki vakaita saamai Violet Mutinguini vanoti kubhadhariswa mari yekunze kutyora mutemo sezvo hurumende isingazvitenderi.
MaUS hatimawani inde vanga vatiawo pamwe tikabhadhara zvishoma-shoma takwanisa kumawana, zvino vanotoida yose $200. Saka hatizivi kuti tingaita sei nekuti hatingati tikakwira kuinda nevana todzokazve nevana mari dzetransporti todziwanepi, havatoryisa nokuti hatina kubhadhara mayusa. Saka hatizivi toita sei vepapo.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati zvikoro zviri kumanikidza vabereki kubhadhara mari yekunze zviri kutyora mutemo wenyika.
Izvo zvikoro zviri kuramba zvichiti tiri kuda mari yekunze kwenyika, izvo hazvizi pamutemo kana vachimanikidza vabereki. Vabereki vane mari dzavo dzekunze kwenyika vanoda zvavo kubhadhara iri mari yekunze kwenyika vanobvunza kubhadhara vachishandisa interbank rate. Uye kana kuine zvikoro zvinenge zvakapega imwa mafees avo nemaUS, mubereki hamanikidzo kuti aite sei abhadhare nemaUS, anokwanisa kungouya ungobhadhara neinterbank rate musi waanenge auya kuzobhadhara school fees yaanenge auya kuzobhadhara.
Mashoko avandoro anouya mushure mekunge munyori webazi rezvemari munyika vaGeorge Glover Matanga svondo rapera vakanyorera mapazi ose ehurumende pamwe nemakanzuru tsamba vachivazivisa kuti kubhadharisa vanhu mari yekunze pamabasa akasiyana-siyana kutyora mutemo wenyika. Asi hurumende inonzi iri kubhadharisawo zvimwe zvinhu zvakaita semagwaro ekufambisa kana kuti mapasipotsi uye mafuta ekufambisa ndidzimotokari nemadhora ekuAmerica. Vandoro vaenderera mberi vachiti mutemo wenyika haubvumidzi kuti vana vadzingirwe chikoro nyaya yekundikana kubhadhara mari yechikoro.
Hakuna mwana anofanira kunge achidzingwa chikoro nenyaya yekusange asina kubhadhara school fees. Zvinoitika ndezvekuti vabereki vanofanira kuenda pachikoro vondotaurirana nechikoro chacho, vachitaurirana nemukuru wechikoro headmaster woita payment plan mwana oramba achidzidza. Mwana oga oga muno muZimbabwe anofanira kuramba achienda kuchikoro nyangwe mubereki wacho asati abhadhara school fees yacho. Asi vabereki tinovakurudzira kuti vaende kuzvikoro vaite anonzi mapayment plan kuti vawirirane nevakuru vakuru vezvikoro kuti zvisanetsa mangwana.
Apo wabereki vari kuchema chema nenyaya dzemari dzezvikoro, vamwe vadzidzisi vanoti vakundikana kuenda kubasa nhasi nekushayikwa kwemari dzekufambisa sezvo mari yavanotambira iri shoma. Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObed Masarure vati vadzidzisi vakawanda vana kuenda kubasa nhasi.
Asi muzvikoro hakuna kudzidza kwaitwa, varairidzi nevana vechikoro vese vakundikana kuya kuchikoro tacho. Asi mukatarisa panyaya iyi hapana murairidzi akurudzirwa neunion kuti musaende kubasa. Nyaya ingoripo ndeyekuti havachatokwanisi kuenda kumabasa nekushayiwa mari nekushaya chouviri. Zvazvashareva ndezvekuti vana vedu havachawane dzidzo, hatichakwanisi kupesuwa Sustainable Development Goal number 4 chero iyo Vision 2030 yavanoshuvira kuti inge iripo haichabudiriri. Tiri kukurudzira hurumende kuti ipe varairidzi kusheni ye200 US kuti vakwanise kudzokera kubasa.
Asi hurumende yati vadzidzisi vakawanda vaenda kumabasa vachiti vamwe vatosvika vakadzidzisa vana sezvo kotoro ino isina kuratidzira kwavhiringa kuvhurwa kwezvikoro. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavimbisa kuwedzera vashandi vehurumende mari kutanga mwedzi uno. Vamasara Ure vakurudzira hurumende kuti idzose muoro yevadzidzisi kumari yekuAmerica yavaitambira muna 2018 kuita kuti vasakundikana kuenda kubasa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Dare repamusoro-soro muKenya rapa mutongo wekuti vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika iyi vaWilliam Ruto ndivo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika. VaRaila Odinga vainge vachipikisa zvakabuda musarudzo idzi vachiti dzakabirirwa. VaRuto vari kutarisirwa kutoreswa mhiko yekutungamira nyika musi wa13 Gunyana. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha.
Zvinhu zvakanaka chaizvo kuti kana vanhu vakona kuwirirana vavona zvimwe zvinhu zvinenge zvisina kufamba vashandise makoti kwete kushandisana kurovana nokutukana. Zvinhu zvinoratidza kuti sistimu yacho inoshanda yokuti vanoenda kukoti, vaenda kukoti vokenya vakadaidza nyanzvi dzemitemo yezvamaelection kuAfrica kwese. Tinoona kuti mumwe mukuru mukuru chaizvo wenyaya dzemutemo wokuZimbabwe wanga ari kovo achinatsokuona umbowu hwacho kwanga kuchinzi ndiko kwatinako kuti maelection haana kufamba zvakanaka. Saka zvakaongororwa zvikaonekwavo kuti hapana umboo hwakakwana kwokuti maelection anganzi ngaatanzurwa atangwezve. Saka zvinhu zvakanaka chaizvo ende zvatobvumwa zvekare, naivo vanga vaendesa nyaya dzacho kumakoti vabvuma kuti zvatarwa nekoti ndizvazvo chero chigunun'una. Saka tinoona sokuti mucherechedzo weAfrica yose unoratidza kuti kana takonana ngatiende kumakotsi, makotsi aripo. Makoti iwawo kuti aratidze kuti haana kunge aine fevha yehurumende ngaadaidzewo vokunze vazoongorora mashandirwo azvinenge zvichiitwa.
Pane zvingadzidzwe neZimbabwe here tichitarira kuti vari kuendawo kusarudzo gore rinouya?
Tinodzidza zvakawanda chaizvo muZimbabwe kuti tione kuti hatifaniri kurovana nenyaya yamaelection nokuti handiwo okupedzisira kuna mamwe ari kuuya. Zvekare ngatishandise makoti okuZimbabwe. Kana taenda kumakoti kokuvo, kumakoti ngavaite zvinhu zviri pachena. Saka kuZimbabwe tinodzidza zvakawanda chaizvo. Hurumende inodzidzavo kuti inobata sei mvonga mupopoto dzinenge dzichiitika tava kuenda kumaelection. Maelection acho kana achinga apera, hurumende inozvibatawo sei izvozvo, opposition ichizvibatawo sei. Ngatikurudzirane kuti ngatiende kumakoti. Saka pane zvidzidzo zvakawanda chaizvo. Tichitarisa nyika yeKenya yachinja masimba kubva kumapuresidendi akasiyana-siyana, isu kuZimbabwe tichiri vambishi hatisati tanyanyo kuchinja. Tinoona kuti vamwe vakatonga makore kutosvika kuma40. Saka tinodzidza zvakawanda kunyika yeKenya. Kunyange vana maproblems avo, asi vanokwanisa kuchinja namasimba pasina mvonga mupopoto dzakanyanyo kuwanda.
Mozvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica. Vanga vari parunare kuOhio kwakare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato reConservative Party muBritain rinoti radoma gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika amai Liz Truss semutungamiri wehurumende vachitora chigaro chiri kusiyiwa navaBoris Johnson. VaJohnson vakazivisa kuti vainge vasiya basa muna chikunguru sezvo bato ravo raivapomera mhosva dzeuori kusanganisirawo kusatevedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mangwana amai Truss vachaenda kuScotland uko mambokadzi Elizabeth vachavaudza zviri pamutemo kuti vaumbe hurumende yavo. Ukraine iri kukumbira rubatsiro kubva kunyika dzemuEurope kuti irwise Russia zvakasimba sezvo Russia yave kuregedza kuendesa mando yemoto yegas kuGermany nedzimwe nyika ichiti zviri kukonzerwa nezvirango zvayakatemerwa neAmerica nenyika dziri mubatanidzwa weNATO. Nyika dziri kubatsira Ukraine muhondo iyi dzinoti Russia yave kushandisa gas sechombo chekudzirwisa. Germany inoshandisa gas kudzisa dzimba munguva yechando inoti hayo ichakwanisa kubuda muchando ichiwanisa vanhu vayo gas kunyange hazvo Russia yamira kuitengesera. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvave kuenda kunyika dzakaita seZambia neSouth Africa kunorapwa sezvo zvinhu muzvipatara zvemunyika zvaramba zvakaita manyama mire nerongo nekushaya mishonga uye vakoti navana chiremba avo vave kuendawo kumafuro manyoro. Hurumende yeZimbabwe yave kunetsana neSouth Africa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuenda kunorapwa kunyika iyi. South Africa inoti haichakwanise kutakura mutoro weZimbabwe, vamwe munyika iyi vachiti SADC yave kufanira kutarisa Zimbabwe iyo yoonekwa sendonda mudunhu rose. Ropafadzo Mapimidze anotipanya inotevera.
Mukuru mubazi rechemical pathology paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Matarira vanoti kunyangwe havo munyika muine makirinika nezvipatara zvakawanda zvizhinji zvacho zvave kuda kuvandudzwa.
MuZimbabwe tine zvipatara over 200 and 120 ndezvegovernment, 66 ndezvemission, mamission mamissionary, then 32 private medical hospitals. Uye tine over 2000 health related clinics in the country. Ndingati zvipatara zvomuZimbabwe zvakavakwa zvakawanda, asi kwakuita machallenges nokuda kwokuti tasvikavo 42 years. Infrastructure yazvo inoda kugadziriswa kumaintenewa. Infrastructure inoaffecta quality yese.
Vanoendera mberi vachitiwo kusiya basa kwevashandi vemuzvipatara vakawanda vachienda kuBritain, America, Australia nedzimwe nyika dzakapoteredza kwave kupa kuti vashoma vasara varemerwe nemutoro wekurapa varwere.
Madoctors ari muZimbabwe, they are only 3,500. Manesi ari muZimbabwe, they are only about 3 million point something. My resignations, brain drain is like over 2,200, the latest. A 900 year brain drain yacho iri manesi, zvikuru mamidwife. Saka zvazvinoreva ndezvekuti zvirwere zvinonyanya kubata muZimbabwe ndizvo zvezvana HIV, vana TB, malaria, vana BP, vana sugar, makensas. Ari kubata vanhu vakawanda.
Izvi zvatsinirwa nemukuru wecommunity working group on health vaItai Rusike.
Senyika tichiri kushandisa yatinoti staff establishment ya 1983 apo tinenge tichireva kuti wandu hwevana mukoti vana chiremba nevamwe vashandi vezveutano vanenge vachitarisirwa kuti vange vari pachipatara wandu hwavo kubva mugore ra 1983 hausati wachinjwa asi zvisinei nekuwanda kwezvirwere zvisinei nekuwanda kwevanhu munyika tikatarisa kuma 1983 population yedu senyika yanga ichingori 7.5 million iye zvino izvi population yedu yakudarika 50 million asi vana mukoti vanodiwa pangadai pari pakliniki padistrict hospital paprovincial hospital oro pacentral hospital wandu hwavo hausi kuwedzera asi senyika tiona kuti tatarisana nezvirwere zvakawanda zvakanga zvisiko kuma 1980s neuwandu hwevanhu hwawedzera.
Varusike vatiwo zvipatara hazvisi kukwanisa kurapa magomarara itsvo nezvimwe sezvo michina yacho ichigara yakafa. Vakurudzira kuti mari iri kuenda muhomu yehealth levy kubva kumitero yenhare mbozha ishandiswe kugadzira kana kutenga michina mitsva.
Asi chinoshamisa ndechekuti senyika tine mari inonzi yehealth levy iyo yakanga yasikwa ichinzi izvo basa rayo rinozova riri basa rekunge richigadzirisa nyaya yemichina muzvipatara nenyaya yemishonga muzvipatara. Health levy iyoyi iri kubatwa kubva kumari yatinoshandisa patinofona tichishandisa mbozhanhare dzedu macellphone uye nepatinoshandisa data. Saka 5% yemari iyoyo inoenda kuhealth levy asi pari zvinezvi hatisi kumbonyatsoziva kuti mari iyoyo iri kumbofamba sei bhozi basa rayo rakanga riri rekugadzirisa nhau yemichina muzvipatara zvedu.
Vaishe Mwale vanogara kuIreland kuBritain vaudza Studio 7 kuti pane hama yavo yakazonogurwa makumbo aiva anyenga maronda nechirwere cheshuga kuZambia nokuti mari dzavainge vanzi vabhadhare munyika dzainge dzakawandisa.
Mamiriro aita zvipatara zvemuZimbabwe anorwadza. Ine hama yangu yaida kunoamputetwa gumbo nenyaya yediabetes. Saka muZimbabwe vakatadza kubatsirikana. Vakatoenda kuZambia ndokwakanoitwa amputation yacho. Iye zvino tiri kuona vana vemuZimbabwe vari kukrosa border vachienda kuSouth Africa vachinochinyirwa ikoko. Nenyaya yekuti zvipatara zvemuZimbabwe hazvina mishonga uye hazvisi kushanda. Mamiriro azvakaita anorwadza zvikuru. Dai hurumende yaona zvokuita. Panzvimbo pokutambisa mari vachimuri zvinhu zvisina basa. Dai vaona kuti vana vemuZimbabwe vaona rubatsiro muzvipatara.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Peter Mataruse vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano munyika.
Aiwa, zvinhu zvekushandisa zvishandiso kamuzvipatara hazvina kukwana. Zviri kushota. Plus zvizhinji unonhengenda unotenga wega kufamasi kunenge kuchidhura zvekuti vazhinji havachakwanisi havaafodhi undotenga zvikwanisiro zvacho kumaprivate famasi. Vanhu varingobatirana batirana kuti zviti hurumende painokwanisawo inoita asi painokurirwawo vanhu vanofanira kuzvibatsira kutongozvibatsira kozi mari iri kushota iri kudhura iri kushota.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti rimwe dambudziko guru munyika nderekuti hurumende haipe bazi rezveutano mari yakakwana mubhajeti. Mari zhinji inoshandiswa mubazi iri inobva kumasangano akazvimirira oga kunyanya ekuAmerica. Bhajeti rakapiwa bazi rezveutano gore rino zvikamu zvinodarika 10 kubva muzana kana kuti 12.7% inova iri pasi pane yakatenderanwa nehurumende dzemuAfrica kuti inofanira kuenda kubazi rezveutano inova zvikamu 15 kubva muzana kana kuti 15%. Chibvumirano ichi chinonzi Abuja Declaration chakanyoreranwa muna 2001. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndinoropafadzo mapimidze.
Vateereri, musakanganwe wechirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya dzekusungwa kwenhengo dzakawanda dzinopikisa pamberi pesarudzo dza2023. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti riri kushushikana nemashoko ekuti mutedzeri wasachigaro waro vaJob Scala vari kurwara vari mujeri rechikurubhi. vana vanoda kusvika mazana manomwe vafa nechirwere chegwirikwiti. Tabva tasvika magumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele.